Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi nenguva dza7 uri musi wesvondo kurume 25/2018 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda zvikuru kuti mutungamiriri wenyika apindura nyaya iyi. Takamirirawo tinomutemba tinoendesa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirirawo kuti tione zvakanyorwa zvichifamba nezvinobvumwa nemutemo inonzi legal channel.
Vana chiremba vanoti havazokuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa.
Koi munogotaura kuti basket rakizai rinoti kugurukurukwa ugurukurukwa sei ivo vabasket pachavo FT vakanga vari kwabva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndezveshanduko munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kuMDCT kubva kuMDCT neAlliance
Bato reMDCT roenderera mberi richiita misangano kumaruwa richiti kunetsana kwanga kuri mubato iri kuvhunura Mapurisa anoti ave kuferefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda, goridhe uye nyanga dzenzou. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwava nechiremba kuri kuenderera mberi kunyange hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vakumbira kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Vana chiremba vanoti chakachenjedza ndechakatanga sezvo vave nenguva vachingoudzwa mashoko ekuti zvichemo zvavo zviri kugadziriswa asi pasina chinobuda. Vari kutivo havachina chivimbo negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa. Hatinokwanisa kubata Dr. Parirenyatwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti mutungamiri wenyika handivo vaudza machiremba directly kuti ngatidzokerei kubasa. Zviri kutaura zviri kubva kuna Minister of Health vanonzi vaParirenyatwa vane mbiri yekunyeba kwazvo vachinyepera nyika yese kuti zvinhu zvanyatsoitwa zviri Chechipiri ndechekuti kana zvirizvo kuti mutungamiriri wenyika vati vachiremba ngavadzokere kubasa vachipanogadzirisa. Chokwadi ndechekuti tane makore akawanda tichivimbiswa kuti dzokerai kubasa tiri kugadzirisa. Aiwa tanetsa. Tinotenda zvikuru kuti mutungamiriri wenyika apindura nyaya iyi. Takamirirawo tinomutemba tinoendesa kuti vanonyatsoita basa chaizvo. Asi takamirirawo kuti tione zvakanyorwa zvichifamba nezvinobvumwa nemutemo. Inonzi legal channel. Saka takamirira kuti kana zvirizvo zvataurwa kana vapedza zvavari kuita izvi zvonyogwa zvouya kunonzi kubipartite negotiating panel ndopatinozozvisaina tozvibvuma kana zvirizvo zvatakakumbira kana zvisirizvo aiwa bodo mabasa ati kuzokera tabvunza mamembers akawanda vakati aiwa tanoita nekuvimbisa tane makore tichitandira hurumende tichitandira mahara takamirira kuti zvinyatsonyokwa uye zvetero tikadzokera izvozvo tonoshandisei hakuna zvacho zvokutandira
saka pane musangano here mumwe wakarongwa iro svondo rino iri kuti nyaya yenyu igadziriswe
aiwa takamirira vanga vatindisa kuti vachaita inonzi edin vaipataiti meeting saka takagarira takamirira izvozvo asi panguva inoiyi hatisi kudzora tsimboba tiri kuramba tichidemonstrata tichiratidzira kuti hatisati tagutikana
Ko nyaya yekuti hamusi kupiwa mari yakazogadziriswa here?
Nyaya yekusapiwa mari tinovasungisa vakada kuti hazvina mbatsa rese. mari iraitedu nekuti mwanditandire mutandi ane right kana ane kodzi yekuti aende pasite ndo unge ataura nemunhu watona amudza kuuya kubasa anonzi employer zvikatadza kuti tiirira izvo zvakatadza takavapa notisi yakareba 21 days vakasagadzirisa nyaya iyi saka tiri kuti vakangotanga kuita izvozvo kuti vanocheka mari dzevanhu aiwa tikudzora tsimbo uyezve vakasabvuma kuti vatikucheka mari dzevanhu hatidzoki kubasa todzokera maaro henu
asi izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara pari zvino semanzwiro amuri kuitawo
manzwiro edu hatinganyatoziva nekuti kubasa kwacho hatisi kutoenda ba
asi mukaramba muchiratidzira kudai Dr. Ngwenya varwere havazorambi vachifa here vakawanda
varwere kana vakangwara ngavatorewo sungano rekuti vanyatsonoratidza hurumende kana kuti ministry nehealth services board kuti havakugutikana nezvavari kuita nekuti vana chiremba vanhuwo vakapuwa mabasa kuti vashandisewo maskills avakapuwawo kwavakazvidzira kuti vakwanise kuti varape nyika asi munhu anoti kunyika yese tinokupai zveutano ihurumende saka isu tingoriwo vanhu vatumwawo kana vatumwawo vasiri kubhadhara vanogona kungogara pasi
mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo Bepanau resande meo rinoti mudzimai wevaive mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe amai Grace Mugabe vari kuferefetwa nenyaya dzeuori pakutengeswa kwemangoda goridhe uye nyanga dzenzou asi vari pedyo naamai Grace Mugabe vataura nestudio 7 vanoti zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nenyaya yekuvambwa kwebato idzva rinonzi National Patriotic Front kana kuti NPF mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vatenda kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi asi vari pedyo naamai Mugabe ava vanotiwo kana vakatadza ngavasungwe kwete kuti nyaya iyi inoburitswa mumapepa nhau vanotiwo bato rezanu PF rakaedza kuitira vamugabe mabiko muna kukadzi ebavhude ravo kuti vagoropafadza vamunangagwa pasarudzo asi vamugabe vakaramba izvo zvinonzi zvokonzera matambudziko aya hatina kwanisa kubata mutauriri wavamugabe vageorge charamba sezvo vange vasiri munyika vaenda kuivory coast navamunangagwa kumusangano wekuedza kukwezva vemabhizimisi mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge
chekutanga ndechekuti ndo zvazvinoita kana munhu wanga uchiita mabasa asina kuringana handingati hangu apa tine umboo hwekuti mai Mugabe vari kunzi vakaita zvavari kunenedzerwa asi kuri kwekuti vakaita zviri zvavari kunenedzerwa nekuti hapana kana hutsi hungangobuda pasina moto saka kuri kwekuti mai Mugabe vakaita zvavari kunenedzerwa ndo iye yatinogara tichiti mhosva hairovi usisiri pachigaro zvinhu zvese zvawaiita zvinokutevera chingave chinhu chakaipa chose kuti mai Mugabe vakazenge vachibatwa nemhosva iyi chingave chinhu chakaipa chose kuti titange kutonyatsonzwisisa kuti munyika makaita nguva yekuti nzou dzaiurayiwa nemushonga wecyanide dzichibviswa nyanga dzichibviswa zvimwewo zvinhu zvinongo zvinhu zvinobatsira zvipembere zvaiurawa zvichibviswawo zvinhu zvinonzi zvaibatsira zvinosanganisira nyanga dzichienda kwadzaienda dzimwe dzikatombobatwa paairport yerobert mugabe international paharare international airport apa imeni yenguva hatina kuziva kuti nyaya yacho yakazofamba sei takagara tichingofungidzira kuti mari inopinda muhomwe yenyika kuburikidza nekutengeswa kwemangoda handiyo chaiyo inofanira kunge ichipinda muhomwe yenyika kureva kuti vanga vari pedo nemasimba vanogona kunge vainge vaine kamwe yake kunokora kamwe yake kupota vachitora nerweseri vachitengesawo tangomirira zvedu tione kuti nyaya iyi ichaenda nekupi nekuti mai Mugabe ndevamwe vatingati zvakare pachirungu mahigh profile case ekunge pachiongororwa nyaya dzeuori kana kuti nyaya dzekuita zvisakaringana maringe nenhau yeupfumi hunenge husana kunge huchipinda muhomwe yenyika
vamwewo vasingawirirane navamunangagwa vanoti izvi vanenge vaakuzviita nekuti vamugabe vanenge vabuda pachena kuti havana kufara nemabvisirwa vakaitwa vachiti zvanga zvisiri pamutemo pachishandiswa mauto uye vachinge vari kurerekera kuti vatsigire bato itsva reNPF iri. Nekudaro ndosaka mhuri yavo yakupinzwa parumana nzombe.
Izvozvo hazvirambike razulu. Izvozvo hazvirambike nekuti haasi maitiro avamunangagwa chete. Vamunangagwa vakatodzidzawo maitiro iyayo kubva kuna vamugabe. Hakunai munhu anenge ari muZANU-PF kana kuti akambenga ari muZANU-PF akabuda anotanga kutaurisa asingawanirwe mhosva. Zvinhu zvinotozivikanwa izvozvo kuti kana ukange uri mukati neyatingati kabhao vanenge vachitonga ukange wabuda imomo vanotarisira kuti uti zii, vanotarisira kuti uti mei, vobva vakuti mari yako iyi zvimwe zvekurya zvako izvizvi zvinoenderana nebasa rawaiita chiramba wakanyarara. Ukavhura muromo uchitanga kutaurisa unotanga kutsvagirwa nekuwanirwa mhosva. Dzimwe dzinenge dziri dzechokwadi, dzimwe dzinenge dziri dzemanyepo. Rangarirai imi kuti pakabuda mai mujuru muZANU-PF. Chimwe chavakatoburitsirwa muZANU-PF kunemedzerwa mabasa, vamwe vaiti mabasa ehuori, vamwe vaiti mabasa ehuroi, zvakawanda wanda. Paka vakatenge vachitonzi vaida kuuraya vamugabe chaivo. Saka hapana munhu anobuda muZANU-PF anoshayirwa mhosva. Zvinozongobva nekuti kana mhosva dzako dzayanikwa, kana mhosva dzako dzasasikwa dzaiswa pachena, iwe sedunga munhu unozoita sei nazvo? Nekuti ndinodaira kuti ava vachiri vanhu vanenge vachigona kutaurirana, vachiri vanhu zvakare vane yatingati pachirungu influence kumaprocess. Saka hazvishamisi kuti nyaya yapiwa yanyemedzerwa mai mugabe iyi inogona kuzongonyangadika kana ivo mai mugabe navamugabe vakange varatidzwa umboo hwekuti vanogona kuorera mujeri. Saka ngavanyarare ivo vobva vaita saizvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunhare kuJohannesburg, South Africa. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekuita misangano vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rino. VaChamisa vanga vari panzvimbo Growth Point kuchiweshe kumashonaland central nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa Mbune.
Chitaurirwa unyi mwambare zvekumusana. Haa, ranga riri bata mupfupi bata murefu kanhasi panzvimbo mach central. Uyo unova muzinda mukuru wanga uchizikanwa uri muzinda wemhirizhonga kana kuti dura remhepo nechamupupuri chinowanzokonzerwa nehama dzedu dzemuZANU-PF. Saka taindamo taita makuwerere chaiwo. Ruzhinji rwauya anga ari masosve panzvimbo vabva mumareserva akasiyana siyana, maruwa akasiyana siyana munharaunda yemumanzvimbo mumazowe. Imomo kuona kuti vanhu vari kutsigira shanduko takatsamara zvikuru asi tafadzwa nokuti taona kuti musambo wechinja ruyo rweshanduko rwatenderera rwapinda mutsinga dzemaprovinsi ese dzevanhu vese. Haa, kusanganisira vamwe veZANU-PF vanga vachitaura kuti haa isi tasvotekana nekwatanga tiriko, vanga varipo tichivagamuchira tichivatambira. Isi hatiiti zvokuparedha kana kuti kudisplaya vanhu nokuti tinoziziva kakuti vana vembwa vasunuri musumwe chete, vasunurawo ngavatambirwe. Saka tafadza zvikuru.
Shoko renyu ranga riri rekuti kudii apa?
Shoko redu nhasi ranga riri rekuti takanangana nemuono wekuri kuenda nyika. Isi hatisi kuda kutiite zvekunyombana kana kutukana kana kuisirana pasi, kutirovera pasi nhingi kana kuti pasina nhingi, kuita bopoto negakava risina maturo. Tatichatukuda ndechekutive nemazano, tive nepfungwa, tive neurongwa, tive nemaonero matsva, utungamiri hutsva hwatiri kutsveta patafura kuti vanenge vachidawo kupikisa zvatiri kutaura votsvetawo patafura. Nyika yosarudza kuti matomati anodikwa akanaka ndeapi pamusika. Edu akatsukira uye edu akachipa, edu haanzwisi mudumbu, edu anoraramisa. EZANU-PF waziva avamunangagwa ane dambudziko rokuti maganga aibva ibva haana kuibva. Ukangova achishandisa maelection muna July urobva warohwa nemudumbu. Saka ndoo musiyano watatichitsanangura tichitaura isu muono wedu kuti takatarisana nenyaya yeshanduko, takatarisana nenyaya yemukana, takatarisa nenyaya yebudiriro ndozvinhu zvitatu makumbo matatu atikufamba nawo asi tichivandudza kutora kuvaka Zimbabwe kuti ive nemuono mutsva ive neutungamiri hutsva panodikwa maoko matsva podekwa pfungwa itsva nemoyo mutsva pasina kudeukana ropa pasina kuvengana pasina kuvavana tisingashandisi masabhukusana mujibho yamapato tichivandudza nyika tichivandudza munhu wese mumatunhu mumaruwa tisumudzire magezi tisumudzire mvura tisumudzire mafoni tisumudzire kuti pange pachiwanikwa kurarama kwevanhu zvakanaka vanhu vane utano vanhu vane mari mari muhomwe munhu basa rake achiriwana munhu wese kubasa patinongopinda isusu munhu wese pabasa
asi vamwe vari kuchema chema vachamisa kuti maakuita kunge basket ratizirai rekuti uku riri kuruka uku riri kurudunurwa nekuti nechishanu chaicho takaona vamwe vachitora imwe nzira vakabuda mubato ava vana maikupe nevamwe
koi munogotaura kuti ibasket ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa sei ivo vabasket pachavo mp vakanga varipo vanobva kumwenezo vanga varipo vachitaura kuti hukuro mazuva ano ndedzeshanduko munhu wese afanira kungotarisa kunyaya yeshanduko kubva kumbct kubva kumbct nealliance kuti zvinhu zvese zvinge zvifamba pamwe chete saka vamwe vanenge vachizama kuti vangatsauka kana kurova matama enzira mavatoka aita mavato haakodzeri kuva pamubhedha aita mavato haakodzeri kunge ari parukukwe anenge agadzira nyaya yake kufuga nokuwarira jira aita yake ndihombarume saka anofanira kubata nyaya
mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vari parunhare panzvimbo growth point kuchiweshe
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi muri yeZimbabwe ndinoda kukuchingamidzai zvakare svondo rino muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa neni Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi tabata muzvare Glenis Changachirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi makadiko?
Ndakasimba zvangu, wakadini Evans?
Hai, ini ndinofara, ini ndinokuchingamidzai muchirongwa ichi.
Ndinotenda waita zvako kuti ndinge ndichikurukura newe.
Timbonzwa kuti ko iye Glenis Changachirere uyu akambobva nekupi, ari kuenda kupi?
Ndatenda zvangu Evans. Ndingati inini sekutaura kwawaita ndine muzvare Glenis Changachirere ndinoshanda nebato kana kuti musangano unoshanda wakazvimiririra weInstitute for Young Women Development uko kwatiri kushanda nemadzimai echidiki. Tindiri mudzimai wechidikiwo nechidokwa-dokwa nesimba huru rekurwira kodzero dzemadzimai echidiki. Ndinomira nevechidiki nevanasikana ndine chishuviro chekuti vave vanhu vanokwanisa kuonekwawo sevanhu vakaenzanirana kana tiri munharaunda nemunyika yedu vachikwanisa kunge vachipawo pfungwa dzavo uye vaine chekuita maererano nenyaya dzebudiriro uyezve vachisawo izi ravo mune zvematongerwo enyika.
Saka basa iri makaritanga rini?
Ndingati basa iri ndakaritanga ndichiri mwana wechikoro, asi kuzotinyatsoriita ndiri muInstitute for Young Women Development ndakazotanga mugore ra2009.
Saka kubva mugore ramatanga kusvika pari nhasi, ndezvipi zvikuru zvamunoti takakwanisa kubudirira mazviri kuita?
Ndingati chikuru kuru chandinorangarira kuti chatakwanisa kuita pari zvino, kuumbiridza musangano weInstitute for Young Women Development kuti uve musangano wekuti madzimai echidiki zvisinei vanobva kupi, vanogara kupi, kusanganisira kungave kumaruwa, kungave kumigodhi, you know, kuma mining communities uko kana kuti kumapurazi, vave nemusangano wavanoziva kuti musangano wakamiririra ivo, une donzo rekuti vange vachinzwika maererano nemararamiro avo, zvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo, zvishuviro zvavo, uye kuvapa mukana wekuti vange vachikwanisawo kupinda muzvirongwa zvenyika zvakasiyana siyana, kuti vange vachizivikanwawo, vachipawo pfungwa dzavo uye vachiteererwa pane zvavanoshuvira. Chinova chinhu chiri kuratidza kuti madzimai echidiki vava kuziva nyaya yekodzero yavo yekuvhota. Uyezve chiri kunyanya kundifadza ndechekuti tiri kuona zvakare vamwe vari kuti vari kuda kunge vachimira sevatungamiri venharaunda dzavo. Chinova chinhu chikuru kwatiri nekuti chiitiko chiri kuzazikidza zvinangwa nezvidonzo zvenyika ino sepakutarwa kwazvakaita nebumbiro redu remutemo, iro riri kutaura nyaya yekuti panofanirwa kunge pane nyaya dzekuenzana kwemikana nekumira kwemadzimai echidiki pamwe chete nemadzimai ese enyika sezvinoita vanhurume.
Zvamatsanangura tsanangura nebasa ramuri kuita iri, saka ni mutori murwiri wekodzero dzevanhu kai?
Akazara chaiye. Sezvaunongozivawo, tine mutemo wenyika, tozoita mitemo yakasiyana siyana yenzvimbo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mubasa redu. Asi chikuru kuru kwatiri seInstitute for Young Women Development inyaya yekuti tichinzwisisa mararamiro edu semadzimai echidiki nezvimhingamupinyi zvatinosangana nazvo kubva tichiri vanasikana tiri mumisha yedu.
Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge muinesu muchirongwa chanhasi, matanga tichikurukura namuzvare Glenis Changa Chirere veInstitute for Young Women Development. Vanzvadzi, maita basa imi.
Ndinotendawo zvakare nemukana wawandipa wekutaura newe Ivan.
Tinotenda, mova nenguva yakanaka. Vateereri vedu, ndokuonekai nemufaro. Ini ndine Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chechitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Nonzi Pastor Amabiriti Initius based kundava zinduna Javulani Assembly musangano reApostolic Faith Mission in Zimbabwe.
Chii chakakuendesa kubasa iri uye makaenda rini?
Chakatiendesa kubasa iri ndechekuti Mwari ndiye anenge ataura newe ukafila convinced kuti zviri nani ndiite basa raMwari. Saka ndakaenda ku after the convincing and conviction yandanga ndaita naMwari. Ndava ne 4 years ndauya kubasa iri.
Pamunoti makadanwa kuzoita basa iri, mukadudza kuti chii chakaitika?
Mwari akavhizita kwandiri through a vision and through dreams achindiratidza pachena kuti I should come and minister his word. Saka nyango ndine papfupi ndizvozvo.
Muchurch menu munoita pastor kuvanhu vakawanda sei?
Tina average of 100 members.
Saka munozvifambisa sei pazuva nezuva pavhiki nevhiki?
Tinopinda maservice edu Wednesday, tinenge tine macell group. Friday tine macell group, then Saturday tine youth, Sunday tine main service. Ndiwo maactivities edu atinoita throughout the week.
Pamunenge mune youth munenge muchiita chii?
Youth tinenge tava kuvadzidzisa beside kunamata. Tinofanirwa kuziva kuti tinorarama munyika. inema dynamics akati aga siyana. Saka tunofango kuenpa wama uji yuti edu kutaguno kurarama kurarama risuaka naka achina mateusa kanaka.
Wari kuita zino kufadza ere ve youth?
Kufadza isutia ishingaira everyday kuti zisiti pasino fadza asi. So far, tunema challenges, aninga ripoa, aninga jidofona suri basa, so it is rural-based assembly. But we are pushing on through God's grace.
Zvimwe zvinhu zvinonetsa zvamunosangana nazvo kana muchishanda ne youth, zvinosanganisa zvinhu zvakaita sei?
Youth sevanhu vanenge vane vision, vazhinji vati vatine vision hasati dzava achieved. So munhu ane vision chete isati ava achieved anotanga kunotsvika nekuti how to achieve that vision. Saka vazhinji vacho vakapedza chikoro vasati vakushanda havasati vanezvingavapawo income, ndo major problem kana kuti disadvantage yatosangana nayo iyoyo kuti tikushanda nevana vasiri kushanda.
Chamunonyatsofara nacho mubasa renyu chii?
Kuita zvinhu zvaunonzwawo pamwoyo kuti uri kushandira Jehovha. Before being a pastor as a teacher. But ipapo unenge usinzwa kuti handizi kunyatsoshandira Jehovha zvakanaka naka saka
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi murukuro yaaita nenyanzvi munyaya dzezvemitambo muzi wetu Hadebe.
Caps United yaita 2-2 neBulawayo Chiefs kuno kuBulawayo. Bulawayo Chiefs yatungamira kunze kwekuti Kundishora agohwesa for Bulawayo Chiefs. Zvanzi Caps United ikaikwaraidza kuti goisa John Joao zvikaita 1-1. Asi Bulawayo Chiefs iyo yanga ichitamba musha yazozita 2-1 apa kwagoisa Gracious Muleya. Caps United yazowanawo equalizer apa yagoisa penalty yagoisa naJoel Ngoto kuitira kuti mutambo wacho upere iri 2-2. Asi wanga uri mutambo wakanakisa. Justin Jangano weCaps United yapiwa red card zvekare kunge apiwa yellow card yechi2. Saka kuno kuRiverview Stadium mutambo uyu wapera uchitiwo Bulawayo Chiefs 2 Caps United 2. Mukazive kuti Bulawayo Chiefs yakatamba 2-2 futi pagame yavo yekutanga neyadha kuzoti Caps United yakanga yatamba mangange 0-0 neHarare City. Saka kuno kuRiverview Stadium mutambo wacho wapera uchitiwo Caps United 2 Bulawayo.
Zvinhu zvabuda pane mimwe mitambo yatambwa nhasi.
Islanders yakunda kuNational Sports Stadium yaroa Herentals 2-0 apa vagoisa Ozias Simbadi ndiyawana magozi acho maviri eIslanders. Kuzoti Dynamo yanga ichitungamira 3-0 chitamba neShabani kuRufaro Stadium. Mutambo uyu ukazopera kuri 3-3 koko kuRufaro Stadium. Iyezve tikunzwa kuti Ngezi yaita mushe yarowawo Triangle ikoko kuTriangle ne2 kwaZero. Ndo mutambo yanga iripo nhasi.
Vanhu vari kuuya here neuwandu kumitambo iyoyi tichitarisa kuti zvinhu pari zvino zvakaoma munyika?
Vari kuuya zvavo nekuti vanhu vekuno vanotambe vanofarira mutambo wenhafu vafanika kana kuchitamba matimu makuru mahombe aya vana Caps United. Asi kune mimwe mitambo kunenge kune vanhu vashomanene. Asi zvanhasi muno Riverview Stadium kwanga kune vanhu vakati wandei chaivo nekuti Caps United ine masapotazi akawandawo.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamwisi wetu vadebe vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuRiverview Stadium kuBulawayo. Sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa kurudziro yekuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa. Bato reMDCT rinoenderera mberi richiita musangano kumaruwa. Mapurisa anoti ave kuperefeta amai Grace Mugabe nenyaya yekuita zveuori panyaya yemangoda goridhe uye nyanga dzenzou. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo ngoba hayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibizile kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hhayi ke kukahle sisayine sibuye lo mthenzi.
Umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Wethusela ngoku labantu abavumwe ekhuseni.
Yes.
Nabo basebenza ukuvuma kwenze kanje. Wethusela. Kuthi kuyasebenza ukukhathiwe. Ngoba kunamuntu owahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-dollar 50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphephandabeni ayiwo abangeyibize ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini andazekeziye hayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela umi njani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi kasiyi ukuhamba kwethu awungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemithina yokulapha abagulayo.
Inkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo ngoba hayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibizile kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hayi ke kukahle sisayine sifake izinto sibuye lo mthenzi.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezayo ka-April kalikafiki kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwesizikhali kusemthethweni. Njalo nje kabe kwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabelile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days engayanga emsebenzini kuzaba khona ukugeza kwamazinyo kodwa sithi kakugeze sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengayo emsebenzini yikho kwenzakalayo asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi we-Africa CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amapolisa athi asexwayisisa unkosikazi Grace Mugabe phezu kwamacala aweteswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mugabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eChiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zeSilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Uncube ulilunga leZANU PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla liphikisayo leZaphu oqhutshelwe izitolo zakwembuzi mbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Abednego Ncube hleze betusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosa esiyagalolunye 86 umnumzana Salatiel Masange yena otheyo sehlalele evalweni. Kodwa umgcini isihlalo eZipra woveterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa wabhedini kwethuselwa abantu kwethuselwa ngoku labantu abavumi kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenza njani kwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu iZaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Bednego Ncube uphike wemba phansi esithi kakazi ethusele muntu uthi laba bamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nxa ngiba intimidatayo kumbe nxa ngibathayo abahambe beyemangala emapholiseni akulanise njalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi yena obegwejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weZaphu. UMarupi uthi kakazi athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano weZaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
Imasouth yonke inezifunda ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba sibanda liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanelisa ukuba bengu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokungeladlakela. Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 eFutibedi esilonga.
Siyabonga jahalakithi ke ngelifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngicina masiko wethu. Owangusenziwe manje. Ngicina masiko wethu.
Lamda sixoxa ngodaba lwabo makhale kukhwini ezindlini. Sizwa kutwa ke kulomnyu babo othethe iselfoni yakhe. Wayiphostela emlilweni umama Sevuzile ukuthi kathi imessage le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye obaba uzokuthwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqase ngawo ke Mpofu. Ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini abanye ngabangena lawo emashaweni sibe siyageza. Kuhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama secret. Yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo. Kodwa nanxalizwanana nje kunganama secret angezo hambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthola kulalo baba uphosele iselfoni yakhe eziko umama Sevuzile ukuthi kathi khona okungenileyo imessage yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini
ezisho. Ya, khona kuyenzeka kulezi insuku umuntu omunye sengaze ivalele manzi abilayo.
Ye, madoda. Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Ngiyawuluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile. Already kufanele ngibe nawo amafoni kaSibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini. Kube sokusiba nale nto yokuthi unkosikazi uyathe evakatshele ifoni amathola amafoni kaSibongile. So kuyafanele ngihlale phansi-ke ngichaze ukuthi uSibongile ngubani wakwabani. And then kuzovuka umsindo oluyathatha amafoni la number lawo uthuka uSibongile lekathi akulalutho.
Mampofu, khonapho-ke ungathembakali khonokho kunjalo yini lani nxa ukuthi ulejaha.
Kwabanye kodwa mina ngibona ngani nxa ukuthi umuntu lisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umuntu esithi ngicela ukubona imessage uzukufihle le foni kumbe uyifake le manzini abilayo. Uyamthengisa hayi umuntu lo ngisebenza layo besithi. Nxa lisebenza lonke akulamfihlo ozungathi mana ngijikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake iphasheni.
Lakhona kuke upassword uzokuthiwa-ke baba Ndlovu abanye basebenzisa inyawo abanye izandla umama engathi ngicela ipassword yakho kwenza njani.
I-password yona ndiyona enkulu mali ukuthi kufanele khona ukuthembakala la ekhaya kufanele ngimbonise mali ukuthi kuyathembakala kodwa into ezobe kuzohlala kusuka lo msindo everyday ngoba manje uSibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiye sasemsebenzini uyangiwhatsappa sokufanele ukuthi waye kuwhatsapp ebusuku lokho usuku lokhu zenakho esho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo Sibongile yabona into ezifana nalezo duba so ingcono ngifake i-password kezwele ukuthi angaze afinyelela kona lala zinto zikasibongile lezi ngoba sisebenza sonke ngiyazi ukuthi kuzoba lo
kunjalo mambo mambo
hayi vele kuyakunehistori lo Sibongile nxakuukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akulankinga lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi bakusibongile ubesebuza amakhiye lapha mboni imessage yakhe
kodwa phela vele mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo
hayi vele amafoni lezi nsuku yiwo vealdilize imithato.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado bhuti omkhulu. Uyabona njengalapha eSouth Africa la isikhona. Ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini, ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi. Ayikho bhuti omkhulu kugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi angeke umfoni uzomthola kuphi ifoni le-password yokumfoni.
Luhlupho olukhulu
luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaka ibooster ngoba iyasichithela imizi.
Mampofu uyuthi isikhathi sesihambile vala khonapho-ke ngamafitshane intombi endala vala ngamafitshane
ningambona ngani nje ifoni ayilankinga nxalizwanana njalo lisebenziselana kunganama-secret inkinga isema-secretini iweyenza ukuthi i-interview idilike yokuthi amafoni sicike singathembi kodwa amafoni iwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungakho omunye ungakho angiyiboni inkinga mina nxa nje lizwanana njalo libambeni
qiba khonapho baba Ndlovu.
Ye, lami ngiyavumelana la umama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya lakuphi kuphi kodwa-ke kule sandla sesisidili futhi omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye, zulukanindaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa ngibonge njalo-ke unkosazana siwinile Mpofu ukhonangale-ke kwele Botswana. Oliver lesi semoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kangele ezinye ziziyowagcina amasiko kangele amanye amasi bayawagcina ma
Siyabonga Gibbs siye kujahelitala u Big Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hove kuleviki sixoxa lo councillor waseNkulumane Ward 22 uCouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulomnyaka. Sixoxisa na labasakhulayo abakhangelele ukungena kukhetho kulomnyaka. Councillor ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelele ukungena kukhetho kulomnyaka?
Weli umbono wami very short. Apparently mina ngathi njena I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So basically in short, I would love ukuthi kube labanye abangijoyinayo nje, even uma chambers, even a parliament, kube lama young people who esebenzise vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqhakathikileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kulanto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So into eqakathekileyo ukuthi uzimisele as an individual.
Njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, now kuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuya abe nementality yakhe ukuthi hayi umntwana mina lowo uzamtshelani, but I really tried to engage abadala and labo bebona ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them. Angikho laphana ukuthi ngibavuse, because at the end of the day kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala bebe ne-belief in you. Esigabeni sami we've done a lot of projects. Notable the revamping of the clinic at Nkulumane. We renovated. Right now we are putting it throughout all over. We managed to do the Nama roads in the community. We have managed even to give about the other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukubancedisa ngama isperti zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama-contracts esiba nawo ekhansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ulasi isiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba. Ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjalo?
Yikho engiqale ngakho lokhana ukuthi I think it fit vele kumele ukuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambi uyazethisa ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulomnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangelele ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Bekuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama-drainage systems, le problem yamanzi nxa izilisile. And obviously for the young people, it's always making sure that even Nkulumane as a community, even not necessarily in my work, to make sure we have a youth center for ama-youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor besigqiba uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Lokho okuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ulami into ezamtshela into yokwena. Kumele ube ngumuntu lana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba ne-saying ngithi yona, so there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazaba yilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day let's get into this position so that we fill our space, we fill our vacuum. Mina ebadaleni wena I like to say kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I will remember, but if you involve me, then I will learn. So abadala labo kumele bekwazi, kumele besi-involve young people entweni le zombuso lezo, ngoba bona bazahamba, kumele besichiyele lathi besichiyele sifundisi.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thank you so much.
Balaleli, lapha bengixoxa lo councillor Rodney Jenner ongukhansela waseNkulumane Ward 22. siqophisa na labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Mthwakazo omuhle, silugqiba lapha ke uhlelo masibane ngevikezayo olevalisayo nguMike Hobe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana laye lapha kuMark chapter 15 iverse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11 ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriesti ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwase kufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriesti becela kuPilate besithi bona kuye sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule lindoda okuthiwana inkosi yamaJuda. Bathi hayi, umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabhasi. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli benanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabhasi lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriesti esiJuda babegcwalisa-ke inhlelo yokuba uJesu aqedise njalo aphutshise engathi luhambo lwakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethu mbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owayeyisiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe. UJesu yena engalasici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo mtonje esengixotshisa umsebenzi ubongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba nganginanzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lonyulo uthole bafuqayo, umuntu uyake lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyake efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwasekuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate evele engadini yaseGetsemane lapha ethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunye inkomisho le emunye ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zamfuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu labo abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba abantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube nequbu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ithandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abangene phakathi kwenkinga ezihlukene baba siyathandana ngegama lika Jesu kuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube indlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo abagulayo ukuba basilise bezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni. Khulumisana labo ngegama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebelokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Siletembali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2. Zichayane zabangushikilo panqa laphana emdlalweni obuselu veve koBulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obuselu Faro Stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibbo. Highlanders Boso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kule South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Njengabizozwayo ukukhidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo, abasekeli beqembu leBoso besegigini lokudingela leqembu usekelo. Igigi leli ligqokwe ligula labasekeli beHighlanders eSouth Africa, njalo abaphatheki kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba amalunga, abaculi nozulu nje obethethwe ludumo lwamahlonanyama. Umgcinihlalo wequla labasekeli beBoso kwele South Africa umnumzana Noduma Nyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu lethu leHighlanders Football Club ekhaya koBulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sihambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya koBulawayo.
Unobala jikelelwa leliqula umnumzana Khumbulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwelincelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede iChilamoya.
Ukujoyina i-100 rand mawufuna ukuba yi-full member the gold card and then platinum is 250 year, so you pay that 100 rand the annum then siyathengisa nama-tishirt asekhaya imali yakho nibuyela back to Boso.
Iningi labathanda leli qembu abebekuleli dili bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki ibulawe bazayisekela uze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kepina ye monati sechaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara. Kwanele okwalamhlanje zihlobo zami sithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika half past six. Olivalelisayo ngumfoka matukanduna nkololo kwana wa matukanduna ntungamilinkovo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.